manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosakana zvakare manero anasi uri mutsuwe mugovera kurume 19/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Nasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvamatongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha wetafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yeSakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziri kuona mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko ava vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepfenyuro yeZBC nemamwe mapuka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburitswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana ore hurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Seziva kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kuSakubva wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabielection nekuti toindrodusa yelo kuvanhu vekumanikaland. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa inaguraurali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shua kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehaicourt yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana yekuti atakure vanhu but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hachisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezanu vasina kubhadhara. Isu tiri kufika aitedanoa business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaune kudzokera kumacommunities chemagare vanogara vach
Tichitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana wekumasvingo. Zvii zvikuru zvamungatarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebyelection riri kuuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti tichaita sei kuti tihwine.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika, zvii zvamunotarisira sebato?
Tikutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota makandidate atinawo akabva mumacommunities macouncillors nemaMP ecitizens coalition. Tikutarisira kuti vanhu vachabuda nehwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government idzva tinotanga nekudeploy vanhu vedu kuti vaende kuparliament tichigadzirira kutiende maelection ra2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwava madzibaba veshanduko vagodfrey Karembera.
Vachasa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Nanupep inofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka shoti munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti Zanupep yokoti achiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mauniform emapurisa vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare kwamutare nestudio 7. Mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vayambira vemasangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubhinga kumateveleland north, vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika, vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato reZANU-PF. Vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMateveleland North, vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro, makirinika, madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbirawo ruregerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBhinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avo vanga vari kuBhinga.
Ndonzoraunza vamunangagwa kuno kune musangano weZANU-PF neutungamiri nemakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokuBhinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980. Vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017. Asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mbomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zvurugumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno, vakuru navadoko, masabhuku, machifu nemomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo, zvinosanganisira nyaya dzemvura, zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichisaririra. Asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBhinga kubva 1980.
Mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari veBhinga, vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno. Ndokusaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe. Zvisinei nechekuita nesarudzo pese, but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
Vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira vakabhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo. Zvii zvamungataura?
Nyaya dzekudiriro hadzinei nesarudzo. Zvekare, dei kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete, dei vasina kukumbirana nemhereo. Vafambira nyaya iri yanaka yemusangano weZANU-PF nevana vari kuno. Ndochekutanga. Chechipiri, vafambira nyaya dzebudiriro. Dzinova pane zvinhu zvandataura kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga ikonekitane nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi. Munyaya dzebudiriro, munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo. Chechina, vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove ende vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokurezesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kukumbira. Vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adhonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimbabwe kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro. Saka zvose izvi hazviperi musoro wa26 March, zvicharamba zviripo. Saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete. Avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano weZANU-PF. Kuivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu.
Ava vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU-PF vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yeChemhanza mumusha weTafara muHarare. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vevechidiki muUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Taita dambudziko nevakomana mayuti eZANU-PF. Isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese, zvese zvakava zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhere to. Saka tasvika paground match taona vakomana veZANU-PF mayuti eZANU-PF emutafara vachitamba bhora mugiraundi ratati ratachida kuti tiite musangano wedu. Yanga iri meeting, meet the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kuengage tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei mugiraundi umu. Isakabvuka tikabvata kukanzu tikabvaza marisiti zvese zviri pano. Vabva vati iwo igraund redu ndereZANU-PF, tisu tinoricheka muno, tisu tinoriona. Saka imi bvai panapa tinoita violence kumuri, tinorwisana nemi tokutemai nematombo. Saka titori redu kurwisana nemi kana mukangaita musangano uyoyo.
Mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu?
Tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo. Vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuyaudzika vanhu nokuti dzeground. Saka imi kanzuro mofanira kuudza yaudzika vanhu, kanzuro kayaudzika vanhu then isu tozohabetsa toaipesa nemanpower. Vaendera ndani vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tuzoda kuzosecure ground risiri redu. Tikatisabva taramba tichida kuenda mberi musangano wedu. Mathreti tinawo, violence iripo, vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chete tosati tichimuuraya. Vakutoasati tichirwa newe tokurova zvakasimba sitereki. Hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyo pagraundi redu.
Saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko irori?
Isu taramba tichienda mberi nemusangano wedu. Havana kumira kutamba bhora, vari kutamba bhora. Isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba.
Saka vekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari?
Vekanzuro tavazivisa. Saka vati welcome back to you. Havasati vauya kwetiri. Isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano kuti hatiregai tirambe tichiita kumberi.
Maziva sei kuti vanhu veZANU-PF nokuti vanhu vemuri kwishen vanogona kungoenda panhandare vanotamba nhabvu?
Vatotaura tiri veZANU-PF musangano weZANU-PF.
Ava vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kuTafara muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19, vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita neCOVID-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Zvinoitwa maitatenda pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora zvinhu zvevanhu zvoteka chikafu zvese zvaiva mumba. Unongowana mumba muri ground.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurodhi tichingochevera kune kuchienda varume ikoko because ivo vaiva mugomo isusu taiva musasa.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Nenge muchimacheka magrapes acho. Sizini yakatanga muna November. Zvinezvi sizini yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba sei?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi. Yanga itoriwo first time yangu.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndizvokuti masutu mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni. Zvanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhuka MaZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza kuti vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka MaZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masutu ndokukwira mugomo. Saka pavakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachirukova. Vanhu vese ndobva vadzika kuzasi ndopa vakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi. Inini handizivi kuti ichi chakatorwa bhozani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location. Saka handisani ndadzokerako. Ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo.
Pari zvino hamusitori kumba kwenyu? Muri kupi?
Ndiri kunonzi kuDurance.
Hoikoko hakuna mhirizhonga?
Kunoko kwakanyarara.
Muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Zvinhu zvinorwadza chaizvo zvinhu zvakadai kuti zvitike. So Shure yada handi yanga iri kuti wanu dee tangu shandao. Tazikira kumusha muri nyararo tangu kituwa so.
Apa muri iri kubi?
Zimbabwe.
Mneva na wangani uye she muri kukwa nisairi kuwa chengi?
Zinewa na tu andi kumbu mira mira.
Vani makure mangani?
Mwacho ane... Ane 3, mwane 7.
Saka pa makanyore sa kufota hiri?
Nangan sati.
Kupanya ye mapepa yaka mira seiko?
Ye mapepa emuno. Angu inini hirika na kutu.
Enyuse mazimayo wakawanda varimu narounda iwayo aka mira se.
Vajinja tina mapepa.
Saka murukufunga kuita seiti chona out South Africa yekati mudu kire kumusha pa kupira kwe gure.
Kano gure lakungo nopira wakatuzu kira kumusha kwa kwa.
Saka matotanga ere kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro.
Yeah.
Inochengeteka.
Vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka. Vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi. Saka vaitopinda mumudzi mbavachivhukunyora vachitotora mari yacho.
Nyatsotsanangura ipapo.
Mhandi muri kuti mari inochengeteka here?
Kati
vanenge vaine makadhi, vanenge vaine makadhi unochengetera mukadhi mako. Vaivai vanenge vasina makadhi unongochiona kuti upe munhu mari, mari ine mire. Saka unogona kuti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziya. So ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta teta mumba muva vachitsvaga mari yayo yavane vawana kutotora.
Saka pane vakatorasikirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe.
Pari zvino hangu handizivi but ndiwo kungonzwa kwandakaita.
Imire mangwana munoona rakamira sei kumadzimai?
Harina kana kumbojera. Dai nyika yanga yamira mira tadzokera kumusha.
Zvamungada kuona zvichigadziriswa kumusha semadzimai ndezvipi?
Kumusha tinodawo mabasa. Kuti tikwanise kushanda kuti tigare kunyika yedu. Wozi chatiri kutiza uko kunyaya kuti kunenge kusina mabasa. Even vacho vakadzidza havasipenda kumabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tichiita hurukuro nemumwe wakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza. Havaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo. Tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa. Takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa. Asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo.
Kureva vana chimhido vana mujipa vakange vari kuma camps kunze kwenyika muZimbabwe nemuZambia vasina kuzenge vakarejistwa vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivo ndo vachanovhetwa manje pamwe chete nemaxvcs kuti vati kuvhetwa kuti vari ivo rusununguko takazvizwawo iizi asi mubvunzo wangu wokutanga ndiuyu ko chakamzenge chakamisa chii kusvika tani makore 40 anoraudzira namaviri ndochokutanga chechipiri kuna machembere vacho vaitibitira avo machembere vamwe vacho vakatofa vasina kuvhetwa.
Saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei? Chii chamungati chaifanira kuitwa
kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guru guru rakafanira iroro muchanoona kuti apa padii TPI chai chai kudai changa chiri chokwadi chaicho chaicho kuenda kumawadzo muchanotorwa kunzi apo pane nyambuya ndingi vakaita basa rakati pana sekuru ndingi vakaita basa rakati apo pane nachimbido ndingi pane namusipa ndingi vanhu ivo vakafa ani rikobhu nai zvinoda kuitwa kumawadzo vakandimiri kufunga kwangu kumawadzo kungatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani mumawadzi muno vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani vakanosakatika kuhondo vangani zvizivikanwe ichi wadi inokwanisa kuita akaizi yayo zvichitoitwa negavhumendi iri bhajeti izvi zvekuti ngazvive zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo papayapa hazvina recognition ndo zvinozongogara zviya zvaisingonzi tichazoti tongoti.
Tinoona kuti aka akasike kutanga vamanyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana muJibha navana Chimbwido. Chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende?
Iye zvino ndinoziva kuti vavi vedu vari kutonga vari mukaupeni chavari kunyaya kumhanyira maningi vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika. Vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate, vanhu vakaitwa driven nepoverty, very desperate. Saka vari kufunga kuti vakanoita whip up my emotions avo vanodzoka back into the ranks voya votipa sapoti. Zvangopera izvozvi, zvangopera zvamaelection izvozvi, vanokanganikwa nezvavo. Sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva kuti tanga toti kana toenda kumaelection hatirejestei maovheterans, ngatirejestei vakadai. Kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi, asina nhasi hakuna chakaitwa kwavari. Maelections akanga angopera maelections hakuchina. Tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa, vanhu vanenge vachitofa, vanhu vanenge vachitofa. Saka kuitwa kwazvo jaiko kufunga kwangu ini vakandimii, ngatidzokerei kumawadi.
Totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare. Tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka, kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende. Munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa?
Ipapo ndo pane mutambo, ipapo ndo pane soro yacho. Onaita inonzi PGL inotorwa nevakafunda iri pa75,000. Inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi. Chitarisai gepu irori, PGL kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000. Kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhauwa kuti kubva ipapo. Saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000. Saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo. Tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control. Ndosaka muchiona makomrades vakazoti taakuda kunobvunza profesa Mutuli iwe kuti nhaini komari dzedu dzakapromiswa dzikapleshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko? Ndozvamaakuona vanhu vaakusungwa, ndozvamaakuona vanhu vaakubatsirwa tsvimbo, vanhu vari kukamina nezvimigogoda zviya zvese, voingwa nembwa, voingwa nezvitsvimbo. Saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari, zvino iri kuno kuisi tiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepgl yandataurai. Kuna maticha, kuna manesi, ivo masoja chavo vachiri kwacho vari kupractisa vari kukwami namapurisa vari kuda kuwedzerwa kurtgs, vochizoiwanepi mari iyoyo yekuzopa vatuwo 05,000 ava? Ndopa muri kuona kuti aha, izvi izvi muchenjeri kuti ndo zviya zvokunzi garwerisa dhaseberera, garwerisa dhaseberera kusvika mando nyutswa muchipunyizwa mumaemotions. Saka the best thing tiri kuda isusu iyaiya inonzi compassionate compensation.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, Our Lives, svondo rinouya. Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.